apasi pa tunduma chete even kunonzi kuchi kupoti chaiko kwa system dzakachinjwa aya kuranwa nema Arabs so kulinga zita ra ATRA zviri kutora time even mupoti macho nokona kusvika kupoti mota izotonzi chapped after 1 week ndosati aiti varungu it's now time for you to be patient neni ngirikini nemota unokona kusvika paboda uchingonzi maybe mangwana inenge ichipika so it's too slow saka hazvakutobhohwa zviri kubhohwa zvisingaiti saka wosvika ikoko yozokuakwita wozopindawo futi musystem yezimura it's boring but don't worry zvinenge zvichiita zvinoita just be patient izvezvizvi kunotora mota hakuchadi kuenda zviva zvekuti unoti ndiri kumhanya mhanya kunogwambula nekwakutoenda usina zvauri kumhanyira pamwe pacho nogonoita like yotokurumidza.